Cheri kuchemesa musoro vatsigiri vemaWarriors ndechekuti vatambi vavo havasi kutamba kuzvikwata zvavo zvekunze kwenyika uyezve vari kutamba vacho vari kutatarika zvinotyisa kwasara masvondo matatu chete kuti mutambo uyu utambwe. Vatsigiri ava vanoti vatambi vanga vachisimudza chikwata ichi mudenga pamitambo yapfuura ndivo vasiri kutamba kuzvikwata zvavo kana kuti vari kutatarika. Kapteni wechikwata ichi Knowledge Musona ari kukundikana kupinda muchikwata cheLokeren icho chiri pasi pasi muPremier League yekuBelgium mushure mekumboendeswako nechikwata chake chepamusoro cheAnderlecht. Marvelous Nakamba haasi kutamba kuClub Brugge kuBelgium zvichisanganawo naKama Billiard uyo ari kutatarika kuOrlando Pirates South Africa sezvo ari kunzi akakuvara. Pamusoro pezvo Tino Kadewere achangowana basa kuchikwata chisina mukurumbira cheHelsingborgs kuSweden mushure mekubva kuchikwata cheLee Havre iyo ine mukurumbira kuFrance. Izvi muteveri wemutambo uyu vaInnocent Mutena vanoti zviri kukanda rima muchinangwa cheZimbabwe chekuenda kumafinal e2019 Africa Cup of Nations ayo achaitirwa kuEgypt muna chikumi.
Atoti makey players acho haasi kutamba kumaclub avo saka tinoona sekuti vanenge vasina match fitness yakakwana saka hatiri kudhauta kuti pano kugona kunge match yekuti tinokwanisa kuihwina tichaenda zvedu tichinosapota timu yedu bhati tikudhauta kuti tinogona kuhwina match iyo.
Mutsigiri weCapes United Valoid Sunday vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumusha weMaWarriors.
Chikwata chedu cheMaWarriors pari zvino chakati mire pakunyangara saka takutongoti dai Mwari apindira.
Murairidzi weMaWarriors Sunday Chidzambwa ari kutarisirwa kudoma chikwata chake chemutambo uyu mangwana asi manager weMaWarriors vaWellington Mpandare vanoti Chidzambwa ari kuda kutarisa vamwe vatambi vatsva Macaulay Bone ari kutamba kuEngland naKelly Lunga uyo ari kuGermany. Asi mutsigiri weMaWarriors Vaibet Mushunje vanoti izvi zvine ngozi.
Kuda kutanga kuzoronga chikwata chitsva tasvika pastage yakadai vanhu vada kutanga kujairana vachitanga kudzidzana mutambiro wavo handione zviri zvakanaka.
Maurias ari kungoda point imwe chete kubva pamutambo uyu kuti vabudirire kuenda kuAfcon. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.